A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, April the 25th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Tonight on the Women's Roundtable, we are discussing World Malaria Day 2019.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And don't forget that you are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already so you can join in the conversation.
And Star Zimbabwe joined the rest of the world today in commemorating World Malaria Day 2019 under the theme Zero Malaria Starts With Me. The Health and Child Ministry has revealed that malaria deaths have sharply declined in Zimbabwe with 192 deaths recorded in 2018, down from 518 recorded the year before.
And the day comes at a time when Zimbabwe, Mozambique and Malawi are coming out of a devastating natural disaster, Cyclone Idai, which killed and displaced thousands of people. The cyclone also left behind multiple ponds and stagnant water, which, according to health experts, provide a perfect breeding space for malaria parasites.
And health experts say the natural disasters in the form of cyclones, tropical cyclones, floods, tsunamis, earthquakes, and tornadoes have been secondarily linked to several infectious diseases that include malaria.
As part of World Malaria Day today, agencies including the World Health Organization are promoting an awareness campaign to help eliminate the disease, which infects millions of people each year via mosquitoes. The disease can cause fevers, headaches, or nausea, and if left untreated, can result in death, according to health experts.
And the United States on Wednesday hailed the continued decline in malaria cases in Zimbabwe and pledged to continue providing support to eliminate the disease in the country. In a statement ahead of World Malaria Day on April the 25th, the U.S. government said it stands with the people of Zimbabwe in commemorating the day and celebrates a considerable decline in the malaria cases and deaths.
Yebo-ke kulabo abasanda ukusixhuma lamhla-ke sixoxa ngosuku lalamuhla olokunansa ilanga lomkhuhlane woqhuqho imalaria wona obangelwa ikulunywa iminyane imosquito. Siyananzela njalo ukuthi umkhosi lo unanzwa iminyaka yonke wabekwa ngomanyano we-United Nations njalo indikimba yalonyaka ithi Zero Malaria Starts With Me. Njalo yonicho ukuthi lawe kumele uphatheke ekuzivikeleni kumkhuhlane lowo. Sibonile njalo uhulumende weZimbabwe uthi inani labantu abahlaselwayo kumba babulawa yilo umkhuhlane seliyehlile, okutsho ukuthi imizamo yakhe iyanceda ngempela. Njalo siyabona ukuthi ilanga leli liza ngesikhathi kube lezulu lesiphepho uCyclone Idai lona elihlasele eZimbabwe, eMozambique leMalawi. Njalo abengcwethi wezempilakahle zithi amanzi lawana salayo, ngoba siyabona ukuthi kuyasala kulamachibichibi laphana lalapha phakathi kwezakhiwo ezadilikayo, izihlahla, impahla, amanzi agelezela khonapho. Kuthiwa amanzi wona lawana alakho ukuthi yenze kwande iminyane. Njalo kukanti vele kuyazakala ukuthi izehlakalo ezinjalo zandi ukuthi zishiye kuleminye imikhuhlane, hhayi imalaria yodwa kodwa kungaba khona umkhuhlane wesihudo, ikholera, kube khona we-typhoid, lezinye leminye nje imikhuhlane engabangelwa ngamanzi angahlanzekanga. Njalo siyezwa-ke ingcwethi kwezemkhuhlane lapha kwezempilakahle sithi imalaria iyayenza njalo ukuthi umuntu achaye likhanda azwe kusithi akhuphe, njalo ingambulala umuntu nxa engadinganga ukwelatshwa kuseselesikhathi. Kodwa-ke isigodlo seMelika-ke eZimbabwe, i-US Embassy-ke yethule umbiko izolo itshayela ele Zimbabwe ihlombe ngokwehlisa inani labantu ababulawayo kumbe abahlaselwa ngumkhuhlane woqhuqholo. Lisithi kusho ukuthi imizamo yakhe iyasebenza ngempela. Ike sike saxoxa-ke lo dokotela Elopis Bandab kuhlelo lwethu namhlanje lwesiNdebele, wasichasisela ukuthi ukuba lezulu leli lesiphepho i-cyclone kungabangela njani, njalo kungamemethekisa njani umkhuhlane woqhuqho. Simzweni echasisa-ke ukuthi kungenelana njani. Yebo-ke asisanelisanga-ke ukuthi silinike lolo daba, kodwa sizalethulela nje isikhathi sisahamba.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, nhasi tiri kutarisa dambudziko rechirwere chemalaria icho chiri kurangarirwa pasi rose zuva ranhasi, rinova iro zuva rinonzi World Malaria Day. Uyezve vana chiremba vari kuti iwo munyika pari zvino chirwere ichochi chemalaria chakauraya vanhu vashoma gore rino tichitarisa vakambofa mumakore apfuura. Hurumende yeAmerica yabatana zvakare nehurumende yeZimbabwe ichitumidzira mashoko ekukorokotedza nyika yeZimbabwe panyaya yekuti vanhu vashoma ndivo vakawanikwa vachibatwa nechirwere chemalaria uyezve vachirasikirwa neupenyu. Uyezve nhasi kune avo vambotamboisa hurukuro nevamwe vana chiremba vari munyika vanga vari kutaura kuti dambudziko recyclone idai rakawanikwa iro richisiya nzvimbo dzakawanda dziine mvura ndorimwe riri kuita kuti munzvimbo dzakadai savana Chimanimani kumasvingo nekumwewo kuwanike dambudziko irori richikwira. Asi pari zvino sekutaura kwataita hurumende iri pasi ine pabazi rayo rehutano vari kuti ivo vanhu vakashaya muchirwere ichi vashoma pane vakawanikwa vachishaya munguva yapfuura. Tichambokupai zvanga zviri kutaurwa nemumwe chiremba vachitaura ivo pamusoro pedambudziko irori remalaria, tinzwe kuti vanga vari kuti chii uyezve vachitaura kuti vanhu vanokwanisa kuita sei kuitira kuti vakwanise kuwana ivo vachiziva kuti vabatwa here nechirwere chemalaria. Asi kurudziro huru ndeyekuti ukangonzwa wanzwa miri wako usiri kunzwa zvakanaka, uchinzwa kupiswa, uchinzwa kutonhora, uchinzwa zvakadai nezvakadai, ibvo wangoenda kuna vana chiremba kana kuchipatara. Asi regai titeerere kune hurukuro yaitwa neStudio 7 nevamwe chiremba.
Malaria iri papeak period yayo inonyanyowanda muna March kusvika muna end of May. Ndonguva inotinowana mvura yakawanda and sezvamunoziva zvakaitika from the 15th to the 17th of March gore rino takawirwa necyclone rekuta kumanika lend ikaaffecta part of Mashonaland and East, part of Mashingo, little bit also in Midlands. The huge impact yakasanganikwa nayo kuChimanimani neChipinge zvakakonzera kudhirika kana kukashika kwedzimba. Dzimba dzinowa ndodzatanga takafiricha mushonga wekudzivirira chirwere chemalaria. Zvoreva kuti vanhu vekumanika lend vane dzimba dzakapazika vese vasara vari panhene, havana protection neyakangachitaisa kuwana kumadziro akafiririka. So nokudaro vari kurumwa neumuti vanowanikwa vachirumwa neumuti wakawanda. Iwowo umuti huri pawawanda nekuti mvura iyoyo yakanaya yakawanda iri kuwana huri kubva wawana pekuberekera pakawanda nokuti mvura iri kujenda yakawanda. se-government kana zvibato zvinomirira zvekudzirwa kwemalaria takashanda pamwe chete navo mapartners ikoko tikaisa mamosquito net kudzivirira chirwere kuvanhu vakagara mumatende mavakugara matemporary shelters zviri kumaschools saka takavapa mamosquito net tirikuvatsvagira marepellents uyezve takaseta up matemporary treatment tents kune nzvimbo dzika dzakagurwa nzira dzinoenda kuzvipatara vanhu vanokwanisa kuzvidzivirira nenzira dzakati wandei chekutanga ndichocho chekuti tinoziva kuti muto unoruma kana bazuva royera kusvika kumamba kwedza so vanhu ngavaedze kuzvikavha kupfeka hembe dzakareba vanhu kana vachikwanisa kuwana mamosquito repellents atatitaura ayaya ngavashandise vane mamosquito net ngavavarawo mamosquito net vanhu rewayo kuti vadzivirire kune vamwe vari kupedza kuvaka dzimba dzavo vakatsakatatirika vamwe vari kuvaka tirikubva takurudzira vamwe vedu kuti vanhu ngavataurire kuti ndapedza kuvaka imba iyo ifiritwe zvakare kuzira mosquito vaya vane huswa hwakakura padhuze nemisha yavo tinokurudzira kuti vahucheke nevanonjenga mvura pese vanofanira kubvaremuta ndo madzimbira vangaite asi kana munhu anzwa kunge asiri kunzwa zvakanaka zvakare tinokurudzira kuti ngavakurumidze kutaura kune zveutano tine vanambuya utano vari mumakembi imomo nemumadunhu mavanogara vatakatrena kutesta nekurapa chirwere chemararia kana uine malaria unopindwa nechando unotonorwa nekupiswa musoro unogona kurwadza munhu anenge achitadza kudya kana kurusa kupera simba muviri wese saka tinotarisa tinokurudzira kuti munhu akangonzwa kuti handisi ndo zvakanaka achigara munzvimbo idzodzi dzatataura dziri kumabhodha edu madistrict ari kuia nemabhodha anamanikaland vachina ndi east macentral mash west ndo nzvimbo dzakanyanya kuwanikwa nyamarara inge ti mumashungu saka munhu tinokurudzira kuti aende kuchipatara akangonzwa kuti haasi kunzwa zvakanaka zviri nani kuti uzonzwa kunzi aiwa haasi malaria asi watestwa
avo vanga vari Dr. Joseph Mberi Kunashe vanoshanda ivo nebazi reMinister of Health vanga vari kutaura ipapa pana Blessing Zulu weStudio 7 vachitaura ivo emamiriro akaita zvinhu panyaya yechirwere chemalaria uyezve vachipa kurudziro yekuti zvakakosha kuti vanhu kana uchinge wanzwa miri yako isiri kunzwa zvakanaka uende kuna chiremba sekutaura kwavari kuita vari kuti zviri nani kuti uende kuna chiremba chiremba azokudza kuti haisi malaria pane kumirira uchiti ndomira kusvika ndanaya nekuti unozosvika kuna Tice River Star.
Yebo ke marvelous lami ke ngengaxoxa lo dokotela Elopis Sanda laye wasichasisa ukuthi abantu bengenzani ukuthi bezivikele kulo mkhuhlane oqhoqho njalo wanika lokuningi imzekeliso yokuthi kungenziwani singamuzwa kathe sekhulu.
Umkhuhlane ohluphayo yimalaria. Imalaria ibangelwa ngamainyane ama-mosquitoes. Ama-mosquitoes they want ahlale lapho kulamanzi khona. So ukubuya kwe-cyclone le ngesikhathi ebuye ngaso ingakwenza ukuthi kuthiye amanzi amachibi lapha kwakuvele kungela machibi khona. Njalo izikhathi esasizikhangelele ukuthi hhayi kathi sekomile sekusebusika kungatshintsha. Kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi lapho okungaba le malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho imalaria. I-mosquito ihlala kuhle kulow altitude, indawo ezinjengeHarare phezulu. Kodwa indawo ezinjengeVictoria Falls, eBinga, eChibanimani lapho kulezo idayi khona, i-low, low belt. Lapho kungani kulow, kulapho ejayelekele ukuthi ibe khona imalaria. Kuma higher altitude njenge high veld naleyo esuke eHarare bese kuyegwedi simizile khwekhwe kayivamanga ngenxa ye-altitude akusi ukuthi kusemaphandleni kumbe kusemadorobheni i-altitude yakhona enyanga akula malaria ngoba i-altitude yakhona iphezulu. Imbiko engizwayo ukuthi ye iyanqobeka mbijana mbijana imalaria iyanqobeka izizathu zakhona ziningi but okunye okuba khona ukusebenzisa ama net ona la akhona abuyayo kuyanceda kuyanceda kwekhangela nje into abazikhangelayo nje ukuthi after 10 years sekunjani asikho ukuthi lonyaka kungcono kula last year lonyaka kungcono la 10 years ago abantu abangakwenza ukusebenzisa ama treated bed nets kwenzela ukuthi nxa iminyane le ingayifuni ukubahlasela yehlule kungena njalo ama bed nets la akhona endaweni eziningi ekuma-provincial hospital lama-district hospital ukwenza ukuthi idaba lwakhona nxa lukhona ikuzivikela ngoba ongaceda iminyane ngohulumende eseyasipreya ama-reservoirs but umuntu ngomuzi wakhe lo muzi wakhe abangeza bebe le mithi yokusipreya ezindlini njalo isikhathi sakhona esasivele sibekiwe sokusipreya sesendlini lesi sikhathi esamanzi layo iso singanisiphazamisile.
Yebo ke lo ngudokotela Elophi Sibanda ingcwethi kwezempilakahle ubesichasisela ke ngokuthi abantu bengazivikela njani komkhuhlane woqhuqho wemalaria ikakhulu ngesikhathi lesi sibona ukuthi ngunile izulu lesiphepho ikakhulu esigabeni zeManicaland leMaswingo njalo kulamachiba amanzi laphana okungenza ukuthi kube leminyane eziningi njalo kube leminye njalo imikhuhlane hatshi imalaria yodwa kodwa wesihudo se-cholera, i-typhoid lokunye nje ngoba amanzi lawana amanye engahlanzekanga. So Dr. Elophi was saying more or less of what the previous doctor said on what people can do to protect themselves and to prevent malaria, but mostly that they should use those nets which they are usually given by donors and which are available in hospitals and which they can purchase.
Yes, yeah. And I think I also heard one of the doctors saying that some of the houses that were sprayed were actually destroyed during Cyclone Idai, which is one of the problems why they are actually saying the highest cases of malaria are in areas that were affected by Cyclone Idai because they had sprayed some of these areas, but when the cyclone came, it washed away the houses, and now they have to redo everything.
Yeah, ngizake ukuthi sesilo mhlonishwa wethu wakuqala unkosikazi Lillian Timvius emoyeni yena ke wayihambile eChimanimani eManicaland ngasichazisela ukuthi wabonani lokuthi akubona ukhona pha kungabe kungabangela yini umkhuhlane. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga Mahlabedlulu. Ibizo lami uSenator Lillian Timvius, ngivele Midlands. Liqinisa ukuthi kwakhona ngihambile eChimanimani, ngabona futhi eChipinge, lapho engihambe khona uthangangu. Bazali, izinto shiwa khona pho sezihamba ade zingamanga kuhle. Into yangikhona eyenzekileyo ukuthi kwakhona amatshe, izindlu ade seziphansi kwamatshe, and lapho ade sihamba khona ade kunuka abantu. Sihamba nje sesidlulile sithole kulenye indawo lapho ade besithi kwakhona bathole isandla somuntu, so ade sebegebha, abazali begebha, then kunuka nje. Kutho ukuthi vele funeka kutho khona abantu bangkhona bancedwe indaba yamaphilisi, indaba eziningi, size sifike thina into yonke leyo athi ngakafiki. Abantu ade bezinceda bodwa, abantu begebha bodwa. Ngibona ugogo who was over 65 years egebha, esithi kwakhona ade thole umzukulu wakhe, ade sesele lomunye umzukulu oleminyaka ole 7 years iminyaka, so abezigebhela nje bodwa. Yinto esithi khona enkangu, indlala futhi bakithi iskafu konke ade kungakafiki. Kuthiwa kwakhona i-road yangkhona ayimanga kuhle, kuthiwa kwakhona ade kule storeroom yini lapho ade kuthiwa kwakhona kufakwa izinto, kodwa ade zibuya lapho kuthiwa kwakhona abantu bahambe khona bangelazindlu. Kuthiwa khona kule khempu yabafazi ngapha, amadoda ngapha, kuthiwa kwakhona yikho njalo ade kuthiwa kufika mbijana. kodwa ngapha because umuntu nqa elehlobo esiselekeleyo akuthi kuthe suke khona apha yabona so ade suggestile thina lamanye ama MPs ukuthi hayi ukudla akufike ebantwini khona apha nomi medication yangkhona amaphilisi kafike ebantwini so ngisuka I think 3 weeks ago so angisakwazi khathesi ukuthi kuhamba njani kodwa iParliament irecommende ukuthi abasebenze ebantwini khonapho kodwa izinto sililade zingamanga kuhle ukugula noma okunye okungama-shops nje okuseduze khonapho kuthiwakho khonade sokupheza izinto because kukhanye ngani izinto ukuthi abantu bephume ku-area yoneyo ade kuhlupha so ade sebethenga beswele kokudla noma ukuthi nxa ungalimalanga still awusela livelihood
ye ngubuze ngubamba umlomo khonapho ye ngubamba umlomo khonapho sesikhangele zempila kahle kuye ubonile uyini ukuthi kulamanzi esingathi angcolile kumbe enye ingcekeza labade begebha bebengalalutho lokuzivikela ezandleni njengama-gloves kumbe okunye ubonile yini ukuthi kwenzakala ukuthi kube le
ngcekeza ade begebha ade bezigebhela bengela ama-gloves bengela lutho kuthiwakho khona beze beqalise ade bencedisana nje esintwini sabo khonapha le lobungani babo bencedisana kodwa abanye baze badinwa ngokuthi ade kungela scarf sokudla anti so baze badinwa khathesi kutho ukuthi vele ade sebezigebhela kodwa kungelancedo kungela ama-gloves kungelani vele and ade kusisusisa angifuni ukuqamba amanga
ye kodwa uncedo
angikwazi khathesi njengoba ngisisho ukuthi sisuke khona ngale 3 weeks now
kodwa uncedo lasicabela uthola yini uncedo singasabali okokudla kodwa babeluthola yini uncedo lwezempilakahle
hayi ade kungelalutho ade kungelalutho olufikileyo engangu ade kungelalutho endade bekhala sibili besithi kwakhona bahamba every day kucamp yangkhona and bayaswela every day so sibuze ama-coordinators akhona manje esihlangane nawo besithi hhayi isikafu sikhona e-storeroom kodwa because i-road yangkhona ade khanye ngani ifuna ukuwela so sebesaba nabo ukuthi ama-truck loads lana amakhulu ukuthi engasebenzisa i-road yoneyo kuyabe kungalula
ye hayi kuyezwakala okwakhathesi
ade kungelalutho bakithi liyakwazi ukuthi ade silo deputy speaker umadam Gezi uze wayenze ngane ngakhala because abantu bonke bezobuhlungu sibili
ye kuyezwakala ye ungabamba khonapho ecingweni sesilomlalelo okwakhathesi ye ze ubambe khonapho ecingweni sizaphenduka kuwe ke siqale sithathe umlaleli hello caller Magadi yenyu? Ai wathi nesiwo tinokutenda ii. Tiri kutaura nemi muri kupi uye munoitwani? Ehe, taurai tinzwi. Taurai yenyu tinzwi. Foni yenyu manje haisikunyatsonzwika saka regai tiedze kukufonerai futi asindanzwa zvamataura matinini nyaya iri kunyanyonetsa ndezvekuti zvinhu zvakawanda zvaakupindira zvematongerwo enyika I think our caller there, we couldn't really hear him, so I guess, you know, we're going to try and call him back. But maybe let me pose a question to the senator. Senator Tinziosa, how are you, ma'am?
I'm fine. I'm okay.
Welcome to the program once again. Can you just give us a brief outline of what you saw when you went to visit Chimanimani?
Okay, thank you so much.
I went to Ngangu in Chimanimani and also Chipinge. In Ngangu area, we saw a lot of displaced families. We saw a lot of broken down homes. And we were actually walking on top of these stones that had like swallowed the homes. We had like a grave site where that morning they had found a dead body. And they left like a blanket and it was smelling. Flies were all over there. And we moved on. There was an area where they found a hand under. And they were saying they were going to try and dig out that hand. They had also found a boy who was said to have been in Form 2 or so. And what I saw really pained me because the families that were digging for their loved ones didn't have any help. They didn't have any food. They didn't have any medicine. And they were saying that there was like a camping site close by where women and men were staying. But they were going there every day to seek for food and aid, and they hadn't gotten anything. So, but at the same time, they could not leave their loved ones underground, you know. So they were digging themselves without the help of anyone, which we thought that was really awkward. The spirit of Ubuntu within us does not allow such. We thought that maybe even the soldiers could have assisted. But they were saying, no, the soldiers were there, but they were not assisting. I saw a 65-year-old who was digging, helping her son, who had lost a child. They found another, the wife, who was already dead. They were now looking for a 7-year-old, and she was digging. You know, the husband was now tired, confused, you know. So the situation at that place was really something else. And it needed us as a nation to get together and see what we can do.
Also,
so
maybe
I think it was 3 weeks ago. I don't know if help has reached Ngangu at this moment in time. But the road was also, there was an area whereby the road was like being swept off. So cars were actually in danger.
Okay.
We actually moved to there. We had to actually give each other way to go there slowly, slowly going though, which was another problem. But I felt even the helicopters can go there at Ngangu and drop whatever help that they can.
Senator, also today, Zimbabwe is joining the rest of the world in celebrating or commemorating World Malaria Day. And, you know, statistics that are coming in are saying that especially the area of Chimanimani, which was devastated by the cyclone, is, you know, might record a higher incidence of malaria. I don't know if you speak Shona. If you do, I will go into Shona.
It's okay. I do.
Trukunzwa kuti parikutarisirwa kuti vanhu vazhinji vachawanikwa vachibatwa nedambudziko iroro. Makaona kune dzimwe nzvimbo dzanga dzichikwanisa kupa vanhu mushonga here kana zvimwe zvakadaro. Tichitarira dambudziko iroro remalaria.
All right. Mishonga inogona kunge yakasvika kabva ikokoko. But inini handidi kunyepa. Andina chandakaona chichipuwa vanhu pandakasvika kuNgangu. Chichemo chevanhu vaiti hapana chati chasvika. Hapana aid yati yasvika. But chokwadi chiripo, chokwadi zvakare, zvatotaura kuti kunogona kungotori nemalaria nezvese nekuda kwemvura zhinji yanga iri ikoko. Zvinowanika nekuda kwefuti vanhu vakashaika ikoko. Nemtumbi isati yawanikwa. And it zvirwere andifungotinga remalaria chete, but zvirwere zvakati zvinogona kunge zviri kuwanikwa kunzvimbo iyoyo. But I'm hoping in super takaenda se parliament, se committee assembly rules, rubatsiro rwanga rusati rwasvika. But zvainzi pakempu yanga iri padhuze, hatina kuzosvika pakempu yachona yanga iri padhuze. Yainzi pane zvimwe zvaisvika, but zvanga zvisingakwani. Saka vagari vengangu vaiti isu tukuenda mazwa ose asati sati tadi tawana. Saka ipapo panofana otasa hurumende yedu and everyone another kubetera. Ngavango tarisa ipapo kuti vaone kuti chinu shika fei kungangu. Because road yacho haina kumira zvakanaka. Saka pano toda helicopter. Ino delivera zvinhu kusvika kuvanhu ivavo. And havazi vanhu, ndoda kustressa point yekuti chikafu chingosvika kucamp chete. Chikafu kana kuti aid ngaisvike kuvanhu. Kuvanhu vagari vakararama vachine at least a bit chero vane zvimba zvakasara. Ngaisvike ikoko because vanhu ivavo havabvobva panzvimbo idzodzo svika vawana hama dzavo. That's why vaichera rega. And ichi murizvona kana wakashaya mudzimai wako haungabvumi kuenda kucamp uchisiya mudzimai wako usina kumuwana. Kana wakashaya vana haungabvi uchienda kucamp kunogara uchiti ndichaita sei. Saka takaona vazhinji mhuri zhinji dzaiva dziri panzvimbo ipapo pangangu ipapo dzichichera dzichifungidzira kuti pamwe vangangowana hama dzavo. But handidi kukunyepera izvazvo zvisina kuchipa nekuda kwematombo akakurisa kwazvo ari munzvimbo iyoyo akabuda munzvimbo iyoyo achinge ava ndiyo ava kuviga hama hama kuti dzisawanikwe ichipira kuzasi ikoko because chero dzimba dzimwe dzacho dzakatodisappear. Kana muchiona mutadze kuti panga pane nzimba panga patova nerwizi mashura akaitika iwawo panga pane rwizi ende ndakataura nemadzimai taura kuti matombo aya isu kubvira takagara atisati amboona matombo akadai. Matombo aya anenge aibva pasi mamwe vose aiwa akarola achidini hapana munhu anokwanisa kutaura chacho chacho kuti chakaitika chii. Asi chokwadi chiripo ndechekuti hama dzedu dziri pazasi ipapo nanhasi I'm sure havasati vakwanisa kubvisa vose vakanyangarika.
Haiwa tinotenda. Thank you sister.
Haiwa
tinotenda. We have a caller.
Oh.
Hello caller. Hello.
Hello.
Tukusaura nani uye zvemuri kupi?
Mr. Moyo ndiri kumasvingo.
Makadiko Mr. Moyo kumasvingo uku?
Chiripweki chinofara makadiwo nebasa ikoko.
Aiwa nebasa kuno tiri wadi zvedu taurai tinzwi.
Ndizvikurumbu nezvakaitika kushimani mani kushipingi. Chinotishamisa ndechokuti muvanhu vazhinji vanogona kupedza 5 days vasina kuwana chikafu. Isuwo tinobatsira pachikafu tine shiti vanhu iva vanorarama sei. Mahelicopters aripo wokuti helicopter inogona kudzokera 4 to 5 times a day kuitira to help those people vanenge vasina kuwana chikafu. Vanhu ivavo kana vachinzi kana nemiwo kuswera chaiko the whole day usina kuwana chawacho ugonzi ugopedza 5 days usina kuwana chawacho. Isu tinosupplya chikafu tinenge tichifungire mukati momwoyo medu kuti vanhu ivava vari kurarama sei hawo havana chimwe chavanogorara kundorarama nacho. Asi zvinoshamisika chezi vanhu vapedza 5 days 1 week vachinotsvaga chikafu. Kumahelicopters acho angatadza here kuwana here kuti vadzokere kana 2-3 times a day ari iko kwaari station ndiko kumahelicopters. Anenge asiri kubva kuno kunzvimbo ino asi ari ikoko pane chikafu pacho ipapo. Vanofanirwa kuti vakasimuka vodzokera vosimuka vodzokera kuitira kuti vanhu vari ikoko vawanewo chinogona kuvabatsira.
Aiwa mashoko makukutu. Vamwe tombobvunza kuti nhasi izuva reWorld Malaria Day. Chirwere chemalaria ikoko kumasvingo muri kumboona vazhinji vachisangana nacho here kwakamira sei? Munopiwa mosquitonet here zvakamira sei?
Waita zvako hanzvati. Ndoda kutendai chii problem iri kuitika ndeyekuti chirwere chemalaria chinobata apo napapo. Asi problem iri kuitika ndeyekuti ma district hospitals munhu anobatwa nemalaria oenda kuhospital zvonzi dhokota hapo uchauya nguva dzakati. Ini aku ruwara ni malaria the whole day.
Mm-hmm.
Wazo nwa etenecha kana kutuwaenda kuseni wazo kwa kumatuzo ni doktor asku ya nasa.
Mm-hmm.
Mwini antaza zile kusangani nisa unayokufa. Unu kuna kufa.
Mm-hmm.
Doktor une ngari kuma private hospital au. Haavu miwe kufoneri wa.
Mm-hmm.
Haavu miwe kuti ilimu zeo di doktor ari papi.
Mm-hmm.
Saka tinetambu ziguru kuti kuna nambu ya uchanu vaya. Wakaisi kwa liuru menji waka vondo na kita manambu ya utano.
Mm-hmm.
Kwa nifamu wakufamba mumara ini. Vachuona kuti musha isina utano ndi ipi.
Mm-hmm.
Pane andi zibuti waka kwa paskuru, ziwa pamanu wa paskuru, asa ya wacha afandi.
Ehe.
Kuni nishimbo zino paskwa hapo na papati. Atinga zizi edu kutipapi na papi. Asa tambu ziko shara shero ndiro kuma district hospitals.
Mm-hmm.
Ati suti urmedi inga pa kati sa seiba kono kuti unusika shi zokta hapa ugeja tu desi zokta hapa ya pano saka mnilina wano rama sei saka chiti matesi za aliku wano nukuti mnilina hako nikuwa rama nukuti zokta hao neki manesi zi nama oda yao ya shirume awana zoano kuna wakuta wango zokta usha uya au serious you are awa zita alisi kuti au serious you are.
Mashoko
na doctor kuti munhu ari very serious.
Mashoko makuku kuchia izvo. Asi muri kupiwa here. Mamotsikana
kuti ene hurumende aiguna kuti mahospitals aye hurumende ari kumaruwa, especially kumaruwa kunoku. Madoctors ari kunoku haashambo, toda kutaura na chokwadi. Madoctors ari kunahamba kungoshanda. Kungova vanopiwa mari yamahara. Nukuti ukasika pa hospital ushaipo jaipo vanhu vanonzi vakamirira doctor. Iwo uchida kumirira doctor vanonzi pane 20 people. Doctor vachionzi haana kuuya. Asi pane vanhu vari serious pa 20 ipapo.
Saka uku kuzvipatara zvehurumende zvekumaruwa.
Zvipatara zvehurumende ma district hospital manje.
Aiwa mashoko.
Atizi kuti tingabatsirika sei ipapo tashaya kana pride ndi nofara kwazvo ne chirongwa chamuri kuita ichochi. Ndi shanti chinondipawo pfungwa dzekuti taurawo zvimwe zvozviitiki zvekuti nyamai gona imi muchibvunza kuti ma district hospitals amanisa ma doctors acho angorelaya nama private surgery chavo.
Aiwa mashoko makukutu
mukaona muta izvozvi nyaradzo dzazvi dzawanda kutakura vanhu every day because vanhu havasi kuwana rubatsiro.
Aiwa mava manyatsotaura shuwa vamoyo tinokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka.
Thanks very much.
Okay, bye bye. Ndunzoti tine imwe caller zvakare. Hello caller. I don't know. Sir, we had Mr. Moyo there. He's calling us from Mashingo. And he's saying that I asked him that today's World Malaria Day, what is the situation in Mashingo? And he said it's very sad here because, you know, a person might have malaria and maybe they might survive. But the problem is when they go to a district hospital, there are no doctors. Oh. He says, I guess, you know, the doctors are preferring, allegedly, to be in their own private practice rather than the district hospital. So he says there are more funeral cars than the doctors that are in his area.
Oh, you would have thought there would be more by now.
No,
to deal with the situation. This is really good. Lapha mlaledi bakhuluma eMasingo ukuthi hayo dokotela basilela kulesigabeni sakhe. Ngakho abanyeke babakwazi kumbe umuntu lawo yini umkhuhlane lo oqhoqo kumbe hayi. Kodwa ke sizabuyela njalo kumhlonishwa wethu secingweni. Coming to you, Senator Timvius, as the Parliamentary Portfolio Committee on Standing Rules and Orders, what recommendations did you make after visiting Chimanimani and Masingo? And whom did you give these recommendations and what are you waiting for now?
Okay, we made quite a few recommendations. We recommended for medication. Mm-hmm. We recommended for food aid. We recommended a lot of things. We recommended possibly for the people that stay where there are risk areas to be possibly relocated, you know, because we don't know. We are even worried now. It looks like there's another cyclone coming. We are hoping it does not go that way, but it's worrying. So our recommendations went to the government. We are hoping the Ministry of Local Government, the Ministry of Health, will look at all this that we and the government at large.
Are you tracking these recommendations, since we saw a lot of aid coming in terms of medication and food and stuff like that? How are you going are you following
at
on?
At this moment, at this moment in time, Parliament is closed and we are opening, I think, on the 7th. So we are going to follow up to see how the distribution is being done, how it has been done so far. Because when we did go to Ngangu, nothing had been done yet. And we are hoping within these 3 weeks, something surely, we are hoping something
ungachasisela njalo ngolwimi lesindebele ukuthi njengekomithi yenu yephalamende kuyini elicela ukuthi uhulumende akwenze kwenzela ukuthi kusize abantu bechimanimani le maswingo.
Ye, thina sicela ukuthi kwakhona uhulumende aphangise ukuthi kwakhona baphe abantu beNgangu echimanimani iskaf, baphe abantu bechimani mani i-aid, because kulento eningi oyefunayo. Khathesi ngingakhangela, kufanele sikhangele kakhulu ngokuthi kuthokwa khona kuleyinye futhi i-cyclone ebuyayo, i-cyclone Kenneth. Yelina engwe uhulumende kufanele ekhangele nje ukuthi abantu bantshintshe nje, ukuthi bantshintshe behlala somewhere. Ngokuthi asisakwazi ukuthi kungaphenduka yini futhi. So sifuna ukucela nje uhulumende ukuthi abakhangelise bebone ukuthi khonapho vele ade kuhlala abantu bahlale njani, ade kuvunyelwa yini ukuthi behlale khonapho. Yindaba akusoze kuyenzekale yini futhi ukuthi i-cyclone iphenduke futhi ibulale abantu.
Ye, hayi kuyezwakala.
Sifuna ukuthi nje khathesi bancedise abantu. And futhi bageje, sifuna ukuthi bencedise abantu begeje ukuthi abantu sibili bebekwazi ukuthi hayi isihlobo sami lesade silapha khathesi sesinjani. We are bearing them in dignity.
Kuyezwakala,
bancede and bangcwabe, because ubuntu bethu abuvume ngubonileyo qiniso sibili.
Yes, siyabonga. Ngesithatheke umlaleli kathesi
ube
lokhu bambile khonaabantu
balakhe.
I understand our caller has dropped, so Senator, munogona kuenderera mberi yenyu muchitudza kuti pane zvamakaona kwamakanga mashanya zvii zvamakazoita sevanhu vari imomo muparamende.
Okay, tinotenda. Zvatakazoita takadzokera kuparamende tikarekomenda kuhurumende kuti dai chikafu chakurumidza kusvika kuNgangu. Tikati dai zvinhu zvinobetsera vanhu vabetserwa kana kuvakirwa zvimatemporary shelter kuti vagare, mishonga isvike. But at the same time takati isusu futi panodiwa madoctors anoona kuti vanhu, because takaona kunge situation yaitika iyi haichizi chinhu chingatambirika nyore. Saka vanhu vakufanirwa kugarwa navo pasi vemunharaunda imomo vaonekwe kuti vakaite sei, zvisanyanye kuva affecta, vaone mapsychologist anovabetsera kuti vaaccepte zvavakaona vaenderere neupenyu. Uye zvakare takarekomenda kuti nzvimbo idai yanyanyotariswa especially kuti vanhu vakagara sei vhele ikoko. Kuri sefu here kuti vagare, kana kuti hurumende yava kufanwa kuti itore matanga kuti imubve vanhu ivavo ivaendese kumwe. Nokuti takutya zvakare tichinzwa kuti kwane imwe cyclone inonzi Kenneth ingangouya. Saka tinongonamata kuna Mwari wedu kuti dai yarega kudzokorora ikoko, dai yarega kusatouya zvachose.
Senator, regai ndimbokubatai muromo.
Tinongonamata kuna Mwari kuti zvisatikanganisa semhuri yeZimbabwe.
I understand our guest is available now, Dr. Mugarira. Hello, doctor.
Hello, makadi mama.
Tiripo, makadi iko, doctor.
Saka tiri kutarira nasi
wauzi. Ya, zinge chile ukubatia na uwe papo unepungu zebi za tinege tinatu.
Aiwa, paka naka paka daro. Tiri kutarisa zuvai World Malaria Day. Mumbo, tibasira ipapo kutichiru. Weleche malaria ichi, munaanga ziese ikutanacho?
Chiweleche malaria kachino bata kunzi mbozi ya ziyazi. Nuhu ya nyakuwa ne mosquito zye.
Mm-hmm.
Saka nzimbo hizi uzuwe zo maji ndoti ndoti kana wano waenda maji kuti waone wakunzi kutuwa chani kwa chano bata kutuwani yu wakuto batiri wa maji rubatiri wa chino tumi uiko kuku maji chinoone sandeje kuti kana batiri wa uya maji muwanu maji kuti zichino shika muwanu macho maji ipapo dopa nige paa kutuwa nyaya maji ipapa
I was
chino shika ndeje kuti vanhu vacho vanoenda kunotiva chino pavanhu vadhona anenge atibatsira zvakanaka atipa zvinhu zvekuti kune malaria yakuya kubatsirika kadaragi zvakaita vana mosquito net nemishonga inoda kuti inorapwa ikokoko ndio mishonga yacho yavanhu zvopa iyo vakuita kuti masejari mau vanhu vaya vari kutambura vaya vachadii kuti havachabatsiriki saka ipapo ndipo patinoti kuti hurumende inombozvicherechedza here zvinhu zvakadaro yogadzisa chinhu chine chakaita saichocho.
Ehe, aiwa, ndinokumbira ruregerero, ndandafunga kuti matii ndi Dr. Matara, ndikunzwa kuti aiwa, muri muteereri saka zvakangonaka zvakadaro, asi mauyone imwe nyaya yakanaka yedambudziko iri kutariswa, saka muri kupi imimi?
Ndiri ndiri muweza.
Oh, kuweza uko kwakadii koko, ko chirwere chemalaria chiri muri kuchiwana here munharaunda imomo?
Hakuna uko zvacho hachisati yasvika zvacho asi kuwoti tinonzwa weko kuna nangangu ikokoko nekunana chimane mani kwachiri kunzi chiri rubatsiro ruchinzi nhari kuinde ikokoko runobatsira vanhu asi kuti ruzonosvika kuvanhu manji ndopane dambudziko ivapo riri kutinetsa manji kuti ko zvinenge zvaakumira seiko futi vanhu vanofanira kuti vabatsirwa havachiri vanobatsirwa laikaizvo mukatarisa kune chikafu chiri kudhonetwa nemadhona nemari dziri kubiswa nembatya dzese dziri kubiswa kuti tichinosvika kuvanhu manji ipapapo ndopane nyaya ipapapo asi izvozvika kuvanhu vacho izvo mukatarisa kuti vamwe vanhu vachiri mumatendi asi hurumende haisati yapindira kuti ibatire vanhu ivavo.
Aiwa, pakanaka pakadaro. Ko pane vamwe vambotaurawo kuti pane dambudziko riri kusanganikwa nevavo nyanya vari kumaruva semi panyaya yekuti madistrict hospital madokta haasi kuwanikwa. Kwakamira sei kwenyu?
Ya, kunoko futi ya madokota iwaya ari kunetsa hatisi kwawanewo kunoko. Iroro rinoto dambudziko rangobata nyika yese.
Saka zvii zvamungada kuti hurumende iite kana vari vakateerera pari zvino nyanya ivo vebazi reutano?
Ine zvandinenge chifungawo kuti dai hurumende yanga yaita ka ingada yaemploya madokotas akawandisa opinda munzvimbo dzese manje izvo zvinhu zvirwere zvoongororwa kuti vanhu vabatsirika nekukurumidza zvinhu zvisati zvakuva zvavanhu.
Aiwa, tinotenda chaizvo nemaonero enyu.
Asika.
Ehe, muve nezuva rakanaka.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Studio 7. Munotiitira basa rakanaka.
Aiwa, tinotenda. Imi moramba muchingodzoka pachirongwa ndechenyu ichi.
Aiwa, munenge muchitifonerawo kana paine zvirongwa zvinenge zvaitawo tichikubatayo.
Aiwa, pakanaka, tinotenda.
Maita henyu.
Bye-bye. So we had a caller there from Wedza. He is talking about the situation in his area that he, you know, the doctors, like the previous caller said, are not really available in some of the district hospitals. But he says the malaria problem is not really that evident. But he's heard that in Ngangu, in Chimanimani, that's where the problem is.
Yes, and remember there are also these other diseases, typhoid and cholera and other waterborne diseases that can also result there. And we can pose this question to Senator Timvius. What health implications, what did you see there which could endanger people's lives? You are saying some were digging barehanded. You are saying some were recovering dead bodies. Mm-hmm. What else did you see there which could compromise people's health?
Yeah, it's so true that quite a few diseases can come out of this because these people were digging for their relatives without gloves. I'm even worried about the water that they were drinking. There was no water, there was no safe water there. What they were asking for was these tablets to upper tablets, I think, to mix with the water. They hadn't arrived. You know, there's a lot, like the malaria that you are talking about. That is, it's a risk as well, like you are saying, because the water, the everything is happening at those areas. So a lot needs to be done. And I'm hoping Doctors Without Borders have gone there. I hear a lot of people talking about doctors never available. It's true. The doctors do prefer their own private hospitals because they get more there. Government needs, I'm sure, a few months back. Government needs to actually review possibly their salaries and see how doctors can perform, because at this moment in time, doctors are really needed to perform, and we don't see that in most government hospitals.
Okay, thank you.
I'm really concerned about Ndangu, especially Isinge and all those areas. We need a lot of help, and I'm hoping that something is being done. I know when Parliament opens, we are going back there to inspect and see the improvements that have been done. And we'll be coming back again to report to say, okay, this has been done so far.
Okay, but thank you.
When I really went there, nothing much has been done.
Thank you very much, Senator. We have a caller on the line. Makadi Mkoma Donald.
Dokara tete mavela sina tete tandekile moriseko.
Aiwa tiriwadi tipewo pfungwa dzenyu.
Ina hangu ndinoda kungotenda honorable million interviews nebasa ravari kuita nevamwe vavo vari vakashanyira nzimbo iyoyo kwaunoona kwakangonaka chaizvo kwavakaita koko.
Aiwa kwakanaka.
Vakwanisa kudiva, kwanisa kuzoti vataure sezvavari kuita izvi. Hunge wakaona kana usina kuinda ukanoona kaunogona kutaura zvaunenge uchingohwazi kuona kwakanaka chaizvo.
Vakaona
vakanyatso kuona zvinodiwa panzvimbo.
Aiwa.
Tinotenda
Mukoma Donald Rigai timbochingamidza.
Pari panyaya yerubatsiro. Ndiona sekuti deizvonizvo rubatsiro gwarega kupinza maoko akawanda-wanda. Ingobva kuva vanenge vachibatsira. Tikatarisa tichiona vamwe vava vakati fana Mukoma Freeman Chari ndo vanenge vachibatsira kuunganidza rubatsiro uku. Garugwegerege kupinda maoko akawanda-wanda akasiyana-siyana. Ndopanzvo zvo haijekwa nezvematongerwo enyika. Vakupindirawo ipapo.
Aiwa.
Kana iri NGO vana Gift of the Givers ngavaite straight vachitopa vanhu vachitoreva kuti mhuri vacho vashota vangani vaona vangani vanombochengetiwa zvino haijekwa nemapolitisians
ichokwadi mashoko makukutu iwayo tinotenda Mukoma Donald Mamboma asi regai timbochingamidza vamwe vari pachirongwa chedu vari kutiona paFacebook page yedu yeVOA Shona pana Molen Ketsiwe Mabena ari kuti amwatching you from Durban Victor Masiwa hanzi tete ndifonerewo panhamba idzi Mukoma Victor dai maisa code nekuti tiri kuedza nhare dzenyu asi hatisi kuziva kuti code haisi kuita give more machoke ari kuti you are loud and clear Makomberero Sithole anga ari kuti iye true zvanga zviri kutaurwa nemamwe makola pamusoro pavana chiremba Andrew Moyo Mbazula ari kuti ofti true memory Ruvimbo Makungwa hanzi zvinorwadza chokwadi kufa kwawandisa kudarika kuzvarwa nyika iyi Mwari tioneiwo Andrew Moyo ari kuti shua Felicitas Masimbe and I'm watching you from the United States Stanford Shonai ari kuti ndakateerera ndiri pano pa South Africa Felicitas Musimbe ari kuti kunyange madokta akawanda vanobhadharwa nani nei futi namo hanzi nai ndo problem yacho because mari yapera vari kudya iri kudyiwa havasi kukoshesa utano hwevanhu Boaz Jayagura ari kuti I'm watching you from Gaborone saka sisi Felicitas vari kuti madoctors vanhu vanogona kuchema chema zvavo asi nyaya huru iripo ndeyekuti hapana mari yekuvabhadhara vanobhadharwa nani sa over to you
Yebo ke lati sithanda ukuhamukela wonke abasixhasayo kukhasi lethu leFacebook lanxa nje bengabaningi kangako liqhubekele isixhasa njalo lithumele imbiko yenu ukuthi sibale lapha emoyeni. Ngitheke ndinga lapha imbiko ngabona okunye njalo ukuthi
I came across that the Ugandan president, Yoweri Museveni, has arrived, just arrived in Zimbabwe to officially open the Zimbabwe International Trade Fair tomorrow.
Mm-hmm.
Yes, but that's a story for another day. Now we'll go back to Senator Lilian Tinvias. Yeah, ungasitshela njalo, Senator, ukuthi khona ngali khuluma lapha licubungu lalihlaziya udaba eParliamenti. Ungasho ukuthi kuyanceda yini abantu ukuthi kulungiswe imithetho, kuguqulwe konke okwenziwayo, kumbe nje kuphongwenza.
Hayi, ukukhuluma siyakhuluma sibili.
Mhm.
Kodwa i-implementation, i-government ithatha isikhathi esiningi ukuthi be-implement ezinye izinto lama resolutions, ama-motions, esikhuluma ngawo. So, ngibone ngani kule gap, izinto ukuthi be-account, you know, mm-hmm. there's a gap between parliament and government.
Mm-hmm.
We need to hold them to account. Like, let's say you move a motion and it's adopted. There has to be a time limit as to when the bill comes to make it law. You see? So that takes time. Government can actually choose to say, we are going to be working on this, on that we can ignore. They can even ignore this for 5-10 years while we are waiting for a law to come. You see? So we, there's a gap there. The Constitution is just not clear.
Mm-hmm.
And it gives the government, you know, a leeway to possibly pick and choose which law they can apply quicker and which law they can ignore.
Mm-hmm.
So, bone ngani khona apho akuleke. So, siyakhuluma sibi. Ah, siyakhuluma because siyabuza lati ebantwini. Siyala silama meetings ethu. Sibuza abantu ukuthi sithini eParliament. Ama motions ngapha singamuva siyamuva. And siyakhuluma sibi kodwa i-implementation khona ukuthi into intshintshiwe ibe yi-bill and ibona sibili uhulumende la egijigijini. Ambone ngani kuyathatha isikhathi.
Senator, munogona kutaura neshona kuti vamwe vanzwewo zvamuri kutaura kuti pane zvamakaona chii chamunofungidzira kuti chiri kunyanyo kanganisika muparamende kuti tione zvichizobuda zvakanaka mune ramangwana.
Right. Ndikuti inini ka tiri patu kuparamendi tine mamotions akawanda atinomuka. Because isusu tiri malegislators tinobva kuva. And tinonzwa zvichemo zvevanhu zvinenge ndo zvatinenge tichitaura. But ndikuti inini pakutaura zvichemo zviya tomubva mamotions zvodibhetwa. Motion yoadoptiwa. Kana motion yoadoptiwa inoenda kugovernment manje. Zoenda kurelevant ministries kuti vaimplimente yodzoka possibly uri mutemo wekuti aiko zvinofanira nemutemo wakati newakati. Tikuona kuve zvinotora time pane gepi ipapa.
Tinotenda Senator Mumbu bata makada.
Iimplimente malaws, mabills adzoke kuparliament aadzotwe zvinhu zvichipande.
Ehe, bata henyu makadaro Senator.
Ndoda kukupai example.
Senator. Senator.
Child marriages.
Hello Senator.
Last parliament.
Chimbo bata makadaro. Tine muteereri. Hello Tendai.
Magabini.
Tiri wadi moti gaga nguva yedu iri kufamba.
Kuenda nechirongwa chiri mukupa yana 6 months.
Mhm.
Ehe.
Ne
urombo nezvakaitika kuzvimanimani.
Mhm.
Nasi tinoita kukumbirawo kuti vanhu vari kushupika pachikafa vari kungangwa.
Ehe.
Vakurumidzawo kupiwa chikafu nekuti vanhu kana pavaibvisa chiri rubatsiro.
Mhm.
Vaida kuti vamwe vedu vabatsirikane.
Mhm.
Hurumende yedu itarise mupira wanoita chikafu.
Mhm.
Vakaite political wepo nekupa vamwe chikafu.
Mhm. Aiwa, mashoko makuku. Tumukoma tiri kutaura nemuri kupi?
Ine ndiri kuMozambique.
Aiwa, tinotenda. Muve nezuva rakanaka. Tanda njalo kubonga uLesedi Moleya uthi litshona njani uKhoselihle eMbimba uMsunduzwa Ndlovu lomthandeni mqondisi Chibane basibukele ke lapha loHamza
nanjonje vasilandela ke lapha emsakazweni. Sibonge ke lo Senator Lilian Chambers obelathi kuhlelo olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington.
Would like to thank the senator who was with us on the program and all those that called in and those that are live streaming with us. Bye bye. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.